mumasho kwavo kuvagarire muHarare avatura nhasi kana kuti state of the city address neavo guta reHarare vaJacob Mafume vati chinangwa chavo ndechekuti mari inowanikwa nekanzuru yeHarare ichandiswe nemazvo kusimudzira mabasa ekanzuru.
Zvoda kugadziriswa muguta reHarare inyaya yemvura, nyaya yekutakura marara, nyaya yevanhu vekushandira, vanhu vekugara nevanhu kupisira zvavanoita nemaoko neatinotiwo mabhizinisi. Nekutiwo pakurapirwa vanorapwa pati. Saka toda kutarisa kuti hatinoti iyo muchidimbu service delivery tichange tichiimprova service delivery nzira dzekuti mari yatinowana tinofanirwa kuiwana toishandisa nemazvo.
Vamafume vati dambudziko guru ravari kusangana naro sekanzuru kuwana mari yekushandisa kuzadzikisa zvinotarisirwa neveruzhinji.
Revenue tatichifanirwa kuwana mari sekanzuru tinoiwana kuvagari, tinoiwana kuhurumende, tinoiwana kuzvikwereti. Mari inobva kuhurumende kwauya zvipururu semari chitokotoko zvichoti zvokuti unoshaya kuti woita sei nayo yekungoravira. Inyaya yekuzorwa nhopi pamuromo wondyi wonzi wadya. Tiri kutadza kushanda nezvimari chavari kutipa. Mari inobvawo kumaresidensi yese iri kuuya but iri kuremerwa nekuwandirwa nekuti iri kuluza ine value. Hurumende yanga ichifanirwa kutipa 2 billion padevolution yangotipa 73 million as of June. Julai yanga ichitisa tipa 91 million. Saka zvishandi yatakolekta kumaresidensi kusvika iko zvino 15 billion isachifanirwa kukorekta 28 billion. Imwe yacho yabva yaenda kuzvikwereti zvanga zvagara zviripo.
Vatiwo chimwe chiri kudzorera mabasa ekanzuru kumashure kusava nevashandi vakuru vanotungamirira mabasa ekanzuru vakakwana vachiti vanoda kuti kanzuru yavo ipiwe masimba nehurumende kutsvaga vashandi vekanzuru pasina kushanda nebazi rinoona nezvematunhu sezviri kuitika pari zvino. Panyaya yezvibvumirano zvisingatsigirwi nevagari vamafume vatiwo havasi kuzorega kanzuru yemuHarare ichiterwa mari yebudiriro yematunhu kana kuti devolution sezvakavi mbiswa nehurumende pachibvumirano chakonzera mutauro chegomba remarara repomona dumpsite.
Kupomona isusu nyaya iyi tatopedzerana nayo, hatisi kudzokera shure, hatisi kuzopa munhu mari yekuti atore marara edu. Ngaakangamwe, tiri kungoenda mberi tichiita zvinhu zvatinofanirwa kuita. Hatisi takabhadhara marara edu, shuwa vanhu vangapa nyika yose vava kuteerera nemabafu marara sevanhu vanogara muHarare. Zvino izvaizvo
kanzuru yanga iri kunetsana negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo pamusoro pechibvumirano chiri kunzi chakaitwa neguta reHarare neimwe kambani yekunetherlands yeGeorge Nix BV icho chinosungira kanzuru kuti ibhadhare mari inosvika zviuru makumi maviri zvemadhora ekuamerica pazuva kurasa marara kupomona. VaMoyo nemutevedzeri wavamai Marion Chomba havasi kudavira nharembozha dzavo kuti tinzwe divi rehurumende. Nezuro mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vachitaura pakuradzikwa kwevaive gurukota redunhu reHarare vaOliver Chidhau vakasoropodza kanzuru yeHarare vachiti yaitungamirirwa nevanhu vanoda kuzvipfumisa uye vasinei nebudiriro. Asi vamafume vatiwo vaMunangagwa nebato ravo ndivo vauraya nyika sezvo vatadza kusimudzira upfumi zvinozoita kuti zvivewo nyore kuti vakwanise kuita mabasa avo. Vaimbova meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vatiwo vagari vese vemuHarare vanofanirwa kubata pamwe chete kusimudzira guta.
Mugari wese wemuZimbabwe wemuHarare ngaaone kuti pake parikukwana ndepako. Patawo nyaya yemagariro, nyaya dzemarara, nyaya dzemvura, vatawo nyaya dzemunyiripo inopinda mukanzuro. Kana munhu wese uti wakazvimirira pauri uchiti handi kurasa marara uchiti mari iri kufanira kubhadharwa kumwedzi mwedzi wega wega uri kubhadhara uri kutamba kutamba chinzvimbo chako umire pachinzvimbo chako ndomashandiro anofanira kunge zviita. Chanetsa ndechekuti pese pane anoche ari kuita hapasi kuonekwa fundiso yacho. Hurumende, vagari, kanzuro yacho, munhu wese ngaamire paari averengwa achiita basa rake panzou yaari ndokuti tiwane guta redu zvarakanga riri tidzokere guta ratinoda ratinosuvira.
Varubi na Tini vanoshandawo nerimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vatiwo vafanira kuti kanzuro yaratidza kuti iri kuteerera vagari asi vati kanzuro inofanirwa kugadzirisawo kuona kuti mari dzese dzinofanirwa kupinda mukanzuro dzapinda
maonero edu ndekuti pane vamwe vanhu vanenge vachibhadhara zvakare mitero inoita kuti kanzuro ive inowana mari mungape muenzaniso zupo pache zvayo zupo uyezvine makombi aya mukavatarisa pavakauya makombi aimbobhadhara mitero yekushandisa tingati marenki ekanzuro mukanzurudza kuzupo chaiko naizvozvo pane imwe nguva havasi kubhadhara kana masisende zvavo kuguta reHarare chikatikati do tingati chinhu chikufanondo chichigadziswa neguta reHarare pachongwa rinoti marevenue leakages kurasika kukuita mari muguta kuti mari iyoyo ndo mari inokwanisa kunge ichiva inozogadzirisa pamwe matambudziko meya vaedza kutaura nyaya yerufaro marketing vataura zvakare nyaya ndokumwe kukurasika mari vakataura nyaya yedzimwe zvingati midziyo yakatorwa ikaenda pasina mari dziri kuuya
mumwe mukuru mubandiko revechidiki mubato rezanupf vataura ikandishaya vati zvataurwa nekanzuro nhasi ndizvo zvavanotarisirwa kuti vagare vachiita asi vakati nekusafambisa mari zvakanaka hapana chinobuda
ira kwekanzuro ibasa ravo ravachiita ende tinorwisa kuti kanzuro inofanira kunge ichiitira izvozvo vanhu haisi kuzviita nekuti iri kunzwa tito dziko rinongovako kukanzuro nderekuti inotungamirwa nematoti inotungamirwa nevanhu vanobva kumapato anoraramiswa nekutambura kwevanhu noreva bato retriplec noreva bato remdc saka dzingave shungu dzekanzuro kureva vashandi vekukanzuro kuti vaitira vanhu zvakanaka asi mwoyo neshungu dzemakambeni acho anoita kuti kanzuro ndedzekuti vanhu vatambure vatuke hurumende
kanzuro yatiwo inoda kuderedza uori uye iri mushishi yekugadzirisa kuti mitero yemvura marara nezvimwewo ibhadharwe pamadande mudande kana kuti digitalization vatiwo vachakurudzira kuvakwa kwemadhamu matsva kuti vagari vawane mvura inovakwanira ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.